Pasi peurongwa waziswa nasi, mutengo wema kilogram gumi upu we roller mill, wadzika kupapa madora anudarika zana ane anora uzira, kushika pa makumi mashanu ye madora, muchiziviso chavo, guru kotare zvemari vamutuli nguve, vati zvavaita izvi, zvinotevera zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaya Masvondo Munangagwa, Masvondo Maviri Apfuura, vamwe vati pasi pechirongwa ichi, hurumende ichatenga matani zviuru makumi mana echibage nemutengo wepamusika. Ichiatengesa nemutengo uri pasi kune vanogaya hupfu veGrain Millers Association of Zimbabwe kana kuti GMAZ. Vamwe vati hupfu hweroller mill uhwo hunodyiwa nevakawanda ndihwo chete huchaderedzwa mutengo pasi pechirongwa ichi. Sachigaro veGMAZ vatapadzwa musarara vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo dzatotanga kuita zvataurwa nehurumende.
Hurumende ichaisa mari yakati wandei inonzi masubsidies ichabatsira kuderedzwa kwemutengo wechibage kubva pamutengo wairi yezvinezvi kusvika kumutengo unoita makumi mashanu $50 pa 10 kg yebage. Isu tichazenge tichitengesera kuvanhu vezvitoro kuna muzvina zvitoro nemutengo unoita iwo makumi mana nemashanu $45 pa 10 kg weroller mill.
Vamwe vataura neStudio 7 vafarira kuderedzwa kwemutengo wehupfu vachiti kukwira kwemutengo wehupfu kwange kwavaomesera zvikuru. Mumwe wevanhu ava ndiva Previous Moyo, ava vanoti varikwirwa zvikuru nezvaitwa izvi.
Kudzika kwaita hupfu kuchabatsira zvikuru sezvo hupfu hurihwo chinhu chikuru chinodiwa pamabasics nekuti hunodiwa nemunhu wese pazuva nezuva, uye tinotarisira kuti zvimwewo zvakawanda zvichadzika saizvozvo kuitira kuti vanhu vakwanise kuafodha kuzviwana.
Amai Samantha Chipeta vanoti vatambira nemufaro danho ratorwa nehurumende uye vatichasara kuona kuti vezvitoro vanotevedza here zvaitwa izvi sezvo kwavanogara mutengo wehupfu usati wadzika. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo danho ratorwa nehurumende rakanaka, hurumende inofanira kugadzirisa chakamboita kuti ikwidze mutengo wehupfu mwedzi wapfuura.
Dambudziko rechipiri randinoona rine nyaya yekudzikiswa kwemutengo iri nderekuti zvinogosvika riini, nekuti matambudziko akataurwa navamutuli ncuve pakuzobvisa subsidi yekuti vanhu vanga vakuishandisa zvisina kunaka, vamwe vachiisa mari muhomwe. Izvozvo zvinhu hazvisati zvagadzirika, uye president vaakatari kudzosa masubsidi havana kutaura zvichagadzirika sei. Saka ndinoona sekuti kudzika hako kwemutengo pare zvino, asi handioni zviri zvenguva refu, nekuti matambudziko amboita kuti subsidi ibviswe ticharamba tinawo kana asina kugadzirika.
Hurumende yadzikisa mutengo wehupfu panguva iyo sangano reWorld Food Program riri kupema mari yekuti itengere vanhu vemuZimbabwe chikafu. Sangano iri rinoti munyika mune vanhu mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru vanoda chikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. World Food Program inoti kusvika pari zvino yawana chete mari iri pasi pezvikamu makumi matatu kubva muzana, zvichireva kuti pachine mutoro mukuru kuti iunganidze mari yose inodiwa inoita $293 million. Zimbabwe haina kuita goho rakanaka gore rino nepamusana pezvikonzero zvakati kuti, izvo zvinosanganisira kushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.